mafashamo aitikaya anga asingatarisirwe kuti achasvika kunzvimbo idzi. Sezvatinoziva, Hurricane Helene yanga ichinzi iyo chanyanya kubata Florida. It seems my areas akaita sana Asheville, North Carolina, Knoxville, Tennessee, zvoita Georgia neSouth Carolina akazoaffectwa zvakanyanya zvanga zvisingatarisirwi. Saka sezviripo izvozvi, kune vakasa vasikirwa noupenyu, vamwe havasati vaitwa accounted for, asi hurumende yekunoku yaita iyo kuti even military iende inobatsira, nekuti zvipatara zviri overwhelmed. Mamwe macompanies like anogadzira mafluids atinoshandisa muzvipatara ari in those areas akaaffectwa as well. So it's a lot and we pray for everyone in the region.
Asi tichiona mashandirwo ari kuitwa nevanopa rubatsiro nekununura, muri kuonawo here vari kufambirana nedambudziko iri?
Panditi kuona vari kuita the best they can, nenyaya yekuti mafashamo aya aaffecta madifferent sectors eeconomy kana kurarama kwevanhu munzvimbo dzakaaffectwa sana Asheville. Izvi zvinosanganisira kuti cellphone provision, saka macellphone companies like vana Verizon nana AT&T vari kuita all their side. Kuita infrastructure yakaitwa disrupted including my interstate, my highways. Kuno inonzi FEMA, Federal Emergency Management Agency, iri kuitawo one side, and kunza vakaita military to make sure even zvipatara zvingange zviri overwhelmed zviri kuwana support. So I think that of course you want recovery to happen sooner, but I think they are doing whatever is possible, and vaBiden kunoku vakativo whatever my resources are needed they will be made available.
Chikafu nemvura vanhu vari kukwanisa here kuzviwana vari munzvimbo dzakaaffectwa kana dzakakanganiswa namafashamo?
Zvakaita semvura vakandimire, kune mamwe macities asitori namvura izvozvi izvi nokuti water infrastructure yavo yakakanganiswa.